Mangwanana akanaka vatereri nguva dzava 6 AM tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechishanu kubvumbi 20, 2018 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi
ini nandoni mugabe achiuya nechikonzero chekuti komiti iyi iri kuonesawo zvekare kuti haina simba rakanyanya
vaimbova mutungamiri wenyika varobert mugabe vodaidzwa kudare reparamende kuti vatsanangure mafambiro emari yemangoda
isusu tatosheza mamembers ese emdc anokodzera kuya congo ndiyo vatasheza saka ndivo vachazouya ivavo
muzvare tokozani kupe vanoti gadziro yavo yeextraordinary congress yasvika padanho repamusorosoro
mabatirwo aiitwa nyika inoi akanga asina kunaka munoona kuti utongi hwanga huripo hwanga husiri utongi hwakanaka utongi huri one-sided une dictatorship mukati
muimbi thomas mapfumo osvika muzimbabwe achiita hurukuro nestudio 7 iyo ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi tichiva kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc vaimbova mutungamiri wenyika varobert mugabe vaive mumwe vevateedzeri wavo amai joyce mujuru uye vaive mukuru wemapurisa vaaugustin chihuri vave kutarisirwa kumira pamberi pekomiti yedare reparamende inoona nezvezvicherwa musi wa9 chivabvu kuti vatsanangure kuti mari yemangoda inosvika mabhiriyoni 10.5 yakaenda kupi vamugabe vachiri kutungamira nyika ndivo vega vakazivisa kuti mari iyi yainge yatsakatika asi vachihuri vanonzi vanogona kuuya mumwe musi sezvo vari kurapwa vari kunze kwenyika pari zvino vachihuri ndivo vari kunakurirwa nyoka mhenyu nevakuru vakuru vemapurisa uye vaive gurukota rezvemukati menyika vaignatius chombo avo vakaudza komiti kare kuti havana ruzivo kuti mari yaitengeswa pamugodhi wemangoda wainge wapiwa mapurisa achishanda nekambani yegeenyama yaifamba sei sezvo vasina kunge vasumwa nezvemugodhi wacho mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wecenter for natural resource governance vafarai maguhu
zviri kuitika izvi zvakanaka zvikuru zvinhu zvaifanira kunge zvakatotanga kare taane ruzivo rwakanyanya kubva patanga kudaidzwa vanhu vachiuya kupariamendi vachibvunzurudzwa vamwe vakataura zvinhu zvatanga tisingazivi vamwe vakaramba kutaura vakaita sana obert mpofu saka akasarudza kuti remain silent asi chinhu chakanaka kuti vanhu ava vaiita sekunge vari untouchable iko zvino izvi vakudomwa kungodomwa kwavo mazita avo kuti uyai mutaure kupariamendi kuuya kwavari kuita vachitaura zvavari kutaura kunyange tiri kuziva kuti zvizhinji zvacho zviri kutaurwa manyepo asi zviri kuratidza kuti kune vanhu vari kuedza nepavanogona napo kuti chokwadi chekubiwa kwemari yemadiamonds chizikanwe
asi munoona here vamugabe vachiuya pamberi pekomiti
ini nandoni mugabe achiuya nechikonzero chekuti komiti iyi iri kuonesawo zvekare kuti haina simba rakanyanya vanhu vari kuita zvavanoda sana obert mpofu akauya akaita mahumbwe ake muparliamendi imomo haana chaakataura iwendaway vamwe vacho vakaita sana chihuri vari kungopawo maexcuse avari kupa vamwe vacho vari kuuya vachitaura nhema dzinonyatsozivikanwa kuti dzii nhema dziri kutaurwa idzi saka parliamendi iri kuratidza kutiwo haina mazino havana zvavanokwanisa kunge vachiita kana munhu akaramba saka kana munhu akaita saobert mpofu akaramba kutaura zvikuru sei tingatarisira here kuti munhu akaita samugabe anobvuma kusimuka kuuya kuzotaura kuparliamendi most likely mugabe anoramba anoti senality haaendi kuparliamendi ikoko kana akabvuma kuenda inenge itori nyaya yekuti anenge achida kufumura zvichida vana chivenga nana munangagwa vakamubvisa pachigaro because vanga vari involved mumandiri kwachiyadzwa. Noti kuti iye Mugabe wacho was innocent. Saka paka ipa ndo decision anofana kuti aite kuti oende here kunofumura awa, but kana achiwafumura anenge achifana kuzoti naiye wacho ari kuzvifumura nekuti iye nemudzimai wake inhubu zvekare panyaya yekubiwa kwemadiamonds kwachiyadzwa. Munangagwa anokwanisa kunge ari involved mukubiwa kwengoda idzodzo, asi anokwanisa kushandisa simba rake sapresident kuti vanhu vanga vasungwe nekuti umbowo huripo hwakazara kuti vamugabe vacho vakapara mhosva.
Munosimbotaura nevanhu vekwachiyadzwa uko vari kutiwo kudii nenyaya iyi?
Blessing, vanhu vari kwachiyadzwa vakazara neshungu iko zvinezvi. Musi wa23 musi wemuvhuro marange yese vabvumirana kuti vari kuenda kunoratidzira paZCDC kuti ngavaregedza kuchera ngoda dzavo kusvikira vabvumirana necommunity kuti dzinocherwa sei, maprofits acho anoshandiswa sei.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kuFrance. Mangwana chikwata cheMDCT chinotungamirwa naMuzvari Thokozani Kupe chiri kuita Congress yacho yakakosha kuWhite City Sports Stadium uBulawayo. Muzvari Kupe nevamwe vakaita sava Obed Gutu vaive mutauriri webato reMDCT vakabatana uye murongi wemabasa vaAbednico Bebe vakaita chekaukama nechikwata chiri kutungamirwa navaNelson Chamisa mushure mekunge paita batamurefu batamupfupi panyaya yekuti ndiani aizotora chigaro chainge chasiyiwa naMushakabvu Morgan Tsvangirai. Mukuzeya nezvenyaya yespecial congress iyi tabata Muzvari Kupe.
Gadziro iri kutopamba zvakanakisisa stereki. Vanhu vari kutouya neuwandu ende vanhu vachazouya kubva kumaprovinces ese nekutoti isusu tinoda kuita zvinhu zviri paconstitution ende ndizvo zvatichazoita.
Saka vamwe vari kune chimwe chikwata chavachamisa ichi vari kudaidzwawo here kucongressi?
Isusu tatosheedza mamembers ese emdc anokodzera kuya Congress, ndivo vatasheedza, saka ndivo vachazouya ivavo.
Vamwe vari kuti kamukaenda kusarudzo musina kubatana munogona kukundwa zvine mutsindo nezarupf kutaurirana kwaramba zvachose here apa?
Isusu tinondotaya but munoziva maelections kuti anoita sei. Muna 2008 tanga taita speaker muna 2005 but takahwina tikajava Mugabe tikaita number 1 seMDC. Vanhu vanofanirwa kudzidza kuti vanofanirwa kutovhotera munhu anoita zvinhu zvechokwadi, anoita zvinhu zvine gwara mukati, because vanhu havafaniri kuvhotera violence, havafaniri kuvhotera vanhu vanovaivheta maconstitution. Vanhu vanofanirwa kuvhotera gwara, vanofanirwa kuvhotera zvinhu zviri pachokwadi. Handioni zvichiitika izvozvo because vanhu vachazochuza kuti vanoda kusapotani. Takahwina isu tina 2008 kwanga kwaitika speech tina 2005 takahwina tikavadya vamugazi tikaita number 1.
Dr. Thokozani Kupe vachitaura vari parunare kuBulawayo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDeva Mavhinga vanoti zvakakosha kuti vashandi vemunyika vabatane zvikuru pachitariswa mabatirwo avari kuitwa zvichitariswawo nezviri kuitwa vana mukoti nehurumende avo vakanzi vadzingwa mabasa musi wechipiri mushure mekuratidzira. VaMavhinga vanoti hurumende nevashandirwi vari kutora mukana wekuti munyika muna mabasa kudzvinyirira vashandi vachivapa mari dzisina maturo nekuti vanoziva kuti nenyaya yenzara vashandi vanongotambira mari chero dzavanenge vapiwa. VaMavhinga vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti dambudziko rakatarisana navana mukoti nhasi raive rakatarisanawo navana chiremba mazuva mashoma apfuura uye richatarisanawo nevamwe vashandi mune ramangwana.
Nyika yeZimbabwe iri padambudziko rekuti vana mukoti vakaramwa mabasa, hurumende ikaitawo chiramwa chegurwe chekudambura makumbo ikavadzinga mabasa panguva yekuti zveutano zvakaomesesa muHarare. Takanzwa mazuva mashoma iwaya kuti mava nechirwere chekorera. Nekudaro idambudziko guru rinofanira kuti rigadziriswe. Hurumende ngairege kuita chiramwa kana chinya kana kutonga pachitororo, ngaitaure nana vamukoti nevatungamiri vavo zvakanaka vawirirane. Hapana kunzi iko ndizvo matongerwo enyika zvavava kuita vana mukoti. Vanongwani vanongodawo mari dzinovapa upenyu dzinepundutso kuti vararame. Munhu wese akaomerwa, vana chiremba vanga vari kuvachitaridzirawo. Iko zvino kana vadzidzisiwo vari kugunun'una, munhu wese ari kugunun'una, hurumende ngaigamuchire zvitemo izvi igadzirise.
Asi tichitarisa vashandi, kodzero dzavo muZimbabwe muri kuona dzichichengetedzwa here?
Kwete, kodzero dzavashandi hadzisi kuchengetedzwa zvakanaka uye hadzigone kuti dzichengetedzwe, nekuti ngatirangarirei kuti zvinhu iko zvino zvakadaisa kuoma, pane huori hwakatekesera. Nekudaro panenge pachinetsa ipo kuti nyika ikwanise kuwana upfumi hwakakwana hwekuti vanhu vagare zvakanaka.
Saka matanho apo angaitwa nevashandi kuti vange vachibatsirwa kana kubatwa zvakanaka nehurumende kana nemakambani avanoshandira?
Iko zvino chinokosha ndechekuti vashandi ngavabatane, nekuti iko zvino tinogona kuona kuti kana hurumende kana vanoshandirwa vanenge vanoda kuti kushandisa nyaya yekuti mabasa ari kunetsa kuwana, vodzvanyirira vanhu vachipa vanhu mari dzechibharo chaidzo dzeudzvanyiriri. Asi vashandi vakabatana, vakashandira nemasangano avo akafanana nezCTU nemamwe, zvinobatsira, vanogona kubudirira.
Takaonawo iro sangano reZCTU richiti richakurudzira vashandi vemuZimbabwe kuti vange vachipindawo mugwagwa kana hurumende ikasadzora tsvimbo panyaya yanamukoti. Tichionawo kana mamwe masangano evashandi ari kudaro. Zvinoratidza chii kubatana here kwevashandi muZimbabwe?
Hongu, uye zvinokurudzirwa kuti vashandi vanyanyisa chaizvo chaizvo kuramba vakabatana, mucherechedzo wekuti iko zvino kushinga kwevashandi kunoita kuti varambe vari pamwe chete. Ndozvatinokurudzira izvozvo kuti sangano reZCTU nemamwe nevana mukoti ngavabatane chaizvo chaizvo, vaite chinhu chimwe chete. Kana vakabatana vanokunda, kana vakaita rimwe rumwe, aiwa, ndozvinoita kuti hurumende nevamwe varambe vachidzvanyirira, nekuti vanenge vachiziva kuti hapana mushandira pamwe chete unenge uchiitwa nevashandi. Vashandi ngavashinge, vashinge vari pamwe chete.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo nyika yatarisana nesarudzo, tiri kuita hurukuro nevari kukwidza musarudzo idzi pavhoti, uye masangano akazvimirira oga ari kuongorora sarudzo dzacho. Munyaya yedu huru yanhasi, nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakashanyira nzvimbo yeChipinge kumaNicaland papurazi reHildastrum rerava Ivan Taguta vechechi yeJohani Marange Apostolic Church. Vachitaura pamberi pezvuru nezvuru zvevanhu zvakaungana papurazi iri, vaMnangagwa vakati nyaya dzezvirango zvakatemerwa nyika hadzisi kuzokanganisa Zimbabwe kugadzirisa hondo yevhu. VaMnangagwa vakarumbidzawo vaTaguta nekurima uye kukohwa pakuru. Vakakurudzirawo vanhu vakaungana papurazi iri kuti vavhotere ZANU-PF. Vamwe vainge vaina vaMnangagwa vanosanganisirawo mumwe vatedziri wavo vaConstantino Chiwenga uye gurukota rezvekurima vaParents Shiri, pamwe negurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vaSupermandi Wanzira uye amai Opa Muchinguri Kashiri vanovasachigaro webato reZANU-PF. Evans Zininga weStudio 7 abata vamandi Wanzira kuti tinzwe zvizhinji nezvegungano iri.
Chokutanga ndechokuti kwakarimwa mutumwa Sendinowa Taguta vakarima zvinotyisa samare. Vane chibage chekomanda agriculture chavakarima more than 130 hectares. Uyewo vakaisa chibage chisiri chekomand dzimwe 30 hectares. Saka vari kushandisa purazi ravo zvikuru. Vane purazi rine 250 hectares. Saka ukabatanidza 130 dzimwe 30 dzavakaisa, tatopfuura 160 hectares dziri undercrop. Saka vakuru vafara chaizvo nokuona chibage chiri ipapo uye kusvika kwakaita chibage ichocho. Zvafadza vatungamiri kunyanya nyanya President Comrade E.G. Mnangagwa, Vice President
baba wachienga zese na mai mchinguri kashiri wanua chairman msanga nurukutonga wae zanu PF nurutungamiri wa madzi mai mai madolo chino mwona langariko avese wala kita kufala kuti nyayaye komanda agriculture yasimu zila nyika kunyaya zikuri mazusunga mpiri
mashoko wa kandwa mudare ne utungamiri wanga uriko angadwa kunzwikwa ne ruzhinji rwenyika ndeye kuti kudii
utungamiri watsanangura kuti hurumende itsva yatiri kuti iyo new dispensation yakauya sei uye kuti iri kuita mabasa api uye taakunanga kupi mutungamiri wenyika wamunangagwa watsanangurira mhuri yanga iri ipapo mafambiro avari kuita kubva zvavatora chigaro chokutonga musi wa 24 November kunyanyanya nyaya yekutsvaga ushamwari nenyika dzokunze namabusinessmen kuti auya agoriisa mari dzavo muno munyika yatinoti ya investment vatsanangura vanhu kufamba kwavakaita kuDavos kufamba kwavakaita kuAfrican Union kufamba kwa wakaita kurundu wawuru changu bama zwa apela ku state visit ya waka kokwa ni mutungamiri we China President Xi Jinping vata nangurao muri angairi kukuti mari za kavimbiswa nyika ya China zirikuya
pane wangwe waruku utaura uwa chiti gore gore rino ishoma risi kunyazo buda zakanaka anzi nyika ya chato tenga kufa kunze kwe nyika uko kumunoti ini masho kwa waruku utaura ni haa
Azingi mashoko ya alikuta wanilani wa sina ruziyo roga kwa na kuburikiza nukurima kwa kaita murie Zimbabwe. Ndaita rombora kana kakutinda famba ne chopa kana kulichikopo kopo chemteze we mtungamiri wenyika. Ta famba kuna buda kuchipinge kichona kurima kwa kaita wano. Zataona zwa juzino faza, zinona kutikuti hakuna nzara. Kwa nzu kwa ita nzara, musa kangano wakuti gorira pera takaza za matura pakashai wapamu pekuisa chibage, chika gumacho isi wapama tanda ne kufugizwa. Ende kuchaka ngo zara kumatura enyika. Laka nzara, ndifunge kutiri kwa wano waka rima. Mvura yaka mboti kangani sayi pano na papo, nukuti wano waka kasika kuhisi wa mbeu pasi. Ndo vazuwa rambu uya. Mvura yaenda mvura payaka zodzoka umumera wanga watofa asi vazhinji vamwe wanga vasatonyatsoisa mumera pawakazoisa mumera mvura haina kuzombomira saka hakuna nzara iri kufungidzirwa navanhu atinki vanhu vanoguta kana kungangoita dzimwe nzvimbo pano napapo kungaita nzara asi havashayekwe kutsunza kunotorawo zvibage vachiendesa kwavo ndofunga kuti mukataura navashiri gukota rezvekurima riri kutokutaura izvo ndataura kuti aiwa hanzara hatina
Avo vanga vari gurukota vanoona rinoona nezvoumhizha mukufambiswa kwemashoko vasuperman ndiwanzira vachitaura naIvans Zininga weStudio 7 vari parunare kuchipinge zvichakadaro masangano akazvimirira nemamwe mapato ezvematongerwo enyika akaita musangano nezuro muHarare kuzeya nyaya yekugadziriswa kwemitemo ine chekuita nesarudzo Masangano angaripo anosanganisira Red Crisis in Zimbabwe Coalition, Center for Community Development in Zimbabwe, Bato MDCT inotungamirwa nava Nelson Chamisa, ZANU PF, MDC inotungamirwa nava Washman Nguve, uye vakuru vemasangano akazvimirira neve komiti yeparamende inoona nezvemitemo nevamwe vakawanda pamusangano uyu vakatenderana kuti gurukota rezvemitemo vaziyambi-ziyambi vari kudya manonoko pakugadzirisa mutemo wesarudzo asi vaziyambi vanogarodza Studio 7 kuti vane zvichemo vanofanira kuuya nazvo kwavari kana kuenda kudare reparamende mukuzeya nyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora
Electoral Act yedu payakagadzirwa panga pasati paita nyaya dzebiometric voter registration uyezve mitemo yedu yakagadzirwa nguva yava mugabe nguva yeudzvinyiriri hukuru inopa simba kune bato riri kutonga yombunyikidza kodzero dzemama mapato anenge asiri mapato ari kutonga saka tagara pasi nemasangano akazvimiririra tiri mapolitical parties matatu ZANU PF, MDCT neMDCN asi chisho chedu ndechekuti mamwe mapolitical parties ange aripo panenge pachiitwa zvirongwa izvi takachitaura nemasangano akazvimiririra uyezve nenhengo dzeparamendi dzine chekuita nezvekugadzira mitemo iwoyu muparamendi
zvinhu zvikuru zvinoda kugadziriswa zvamakanangana nazvo ndezvipi
Vazro redu rinofanira kuoditwa zvinoitwawo mumakambani kuti mabhuku emukambani anooditwa nemaexternal auditors ndiyo number one number two tiri kuti isu tese tinofana kuziva kuti mapepa ekuvotesa aya, maballot paper aya, ari kudhindwa nani uye ari kudhindwa kupi uye mangani. Saka tiri kuti mapolitical parties abvumirwe kunge vachiongororawo madhindirwe emapepa iwayo. Chechitatu tiri kuti mapolitical parties ese ngawe nemukana wakafanana kana taa kuenda kunyaya parenge pachitorwa nhau apa. Pangawa pa television, pangawa pa radio, pangawa muma newspaper, hurumende, ngange achikava wanu zvakafanana. Chirikuta roo zvakare kuti hakuna musoja, CIO kana mupurisa, anofana kuwa nechekuita nezvesarudzo. Tozoti zvakare, chirikuda kuti SADC ne AU, ne African Union, dzinge dziri muno dzichibatsira kugadzirisa sarudzo dzedu idzi. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kutaura izvozvo.
Ndiani ari kunonotsa nyaya iyi?
Ari kunonotsa nyaya iyi ndiminista welegal and parliamentary affairs pamwe chete nezeki nehurumende. Ndo vanhu vari kuramba zvinhu izvi. Nyangwe zvazvo isu mapolitical parties takabvumirana, asi vari kuramba kugadzisa zvinhu izvozvo. Saka ndo zvaita kuti zvinhu zvimire. Saka mutemo uyu uchazozewa pakare muparamendi musi wa 8 May. Asi tiri kuona kuti kwakure sarudzo dzaapadhuze.
Sei zvakatora nguva yakareba kudai zvinhu zvisina kugadziriswa?
Taizama vamugabe vachiramba. Tobva tazouya pakauya new dispensation apa. Tikati kuda zvichanaka, asi vanhu venew dispensation vacho wabva vangopindawo mumaitiro amugabe. Taakuona vaakudzinga manesi apa vanhu vachirwara, vanhu vedu vachifa. Saka tiri kungoona kuti yangu wa hurumende yagara iripo iyoyo isina hayo mugabe chete, asi maitiro awo ndimamwe chete.
Hapana nzira yekuti zviitwe chimbi chimbi here?
Tiri kumbozama kutaura nana SADC. Svondo rakapera ndanga ndiri kuGeneva nevamwe vangu, tikabvako taitaura nenyaya dzesarudzo idzo dzidzi. Tikabvako tikaenda kusouth Africa tikanoona vamiririri wenyika zhinji dzese dzepasi pano. Tikanotaura nyaya iyo pakare. Saka tiri kufungidzira kuti tione watungamiri wemapato wanosanganisira iwo vamunangagwa vanova president kuti vagadzirise nyaya iyi chimbi chimbi kuitira kuti patinoenda kusarudzo toita sarudzo dzakachena.
Ko zvino kana sarudzo ikasvika pasina chaitwa mozozvifambisa sei?
Inenge itori dambudziko hombe iroro. Hatifaniri kutombozvibvumira kuti sarudzo isvike zvinhu zvisina kugadzirwa, nokuti kana sarudzo ikasvika zvinhu zvisina kugadzirwa inongofanana nesarudzo dzemakore ese aya aya atanga tiri pana mugabe. Saka ava vamunangagwa nevamwe vavo kana vachiti vasiyana navamugabe, tinoda kuti vatiratidze kuti vasiyana navamugabe zvechokwadi.
Avo vanga vari munyori weMDCT, vanga vari munyori mukuru muMDCT inotungamirwa naNelson Chamisa, vaDouglas Monzora vari parunare muHarare, natanonoka Wande weStudio 7. Muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo anoti haana mhosva yaakapara. Mapfumo akadzoka munyika nechitatu manheru achibva kuAmerica akatambirwa panhanderendege seGamba. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mapfumo uyo ange ari kuAmerica kwemakore gumi nemana anoti akabuda munyika nekuti ange asiri kufara nemabatirwo ange achiitwa vanhu pasi pehurumende yavaRobert Mugabe.
Mabatirwo aiitwa nyika inoi akanga asina kunaka. Munoona kuti utongi hwakanga huripo hwanga husiri utongi hwakanaka. Utongi huri one-sided, une dictatorship mukati.
Mapfumo uyo acharidza kuGlamis musi wa28 kubvumbi anoti anogona kugara munyika kana vanhu vachida kuti aite izvozvo. Mapfumo uyo akambopfumirwa mhosva yekuba motikari anoti haana kana mhosva yaakapara.
Motikari idzi dzakatoshayikwa nenyaya yecorruption yekuitika munyika, andi hapana munhu akauya achitindamirwa motikari. Ama yangu ili munu anonzi Simba agatota izi kwa ni mapulisa ya munu unzu. Ya usumu tuone motokari za mkanya. Tashaya muna uya chitichi ndakabili kwa motokari. Uya mtore motokari za akizu. Aga saini suwa mapele. Vachizoe ndakichi pili kutuwano zona kwa ziri. Za tenge kwa ni mungu mpulisa. Mandiki maona kusa yoko rapsi. Yoko rapsi ni ajuri.
Mukuru anozvofambisa kubasa ramapfumo vaAustin Sander vaudza Studio 7 kuti varikona kuti mapfumo aende kuvulawayo masvingo mutare nedzimwe nzvimbo kana pakaita mukana. Mapfumo akatanga kuimba kare dzimbo dzechimurenga achishandisa madimikira nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Manguja.
Kokambo vanhu vatema kubva kuna Hurricane Hugo tafire nyika mukanya mapfumo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vodaidzwa kudare reparamende kuti vatsanangure mafambiro emari yemangoda ekwachiyadzwa. Muzvare Tokozani Kupe vanoti gadziro yavo Extraordinary Congress mangwana yasvika padanho repamusorosoro. Muimbi Thomas Mapfumo osvika muZimbabwe achita hurukuro neStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti muswere zvakanaka vateereri. Dr. Emina Chris Gande munhau dzeIsindebele.